manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu kukadzi 26 2021 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19. Hezvinoizvi muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Makambani madiki ochema-chema nemitero yaari kunzi abvise nemakanzuru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yeCOVID-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wevashandi abayiwa nhomba nhasi asina kuda kudomwa zita rake ati ange aine kusvika kukuru asati abayiwa, asi iye zvino hana yake yadzikama.
Zvakanaka kuti ndibayiwe as a nursing student and vamwe veijangu havasi kuda kubayiwa. Sikana ngunoti ini ndikanobayiwawo zvinokwanisa kuencourage vamwe kuti vabayiwe, because so far hapana bad side effects atatitanzwa nezvazvo.
Mumwe mushandi wezveutano asina kuda kudomwa zita rake atiwo zvakakosha kuti ruzhinji rubayiwe nhomba senzira yekudzivirira chirwere cheCOVID-19.
Social media iri kubudisa shoko kuti munhu ari 60 and above haakwanisi kubayiwa, munhu ari 15 years and below haakwanisi kubayiwa. Please, tinokumbira kuti munhu ngaabude mumba make aende anobayiwa.
Mumwe mushandi wezveutano anoti agutsikana pamusoro pamaitirwo ari kuitwa basa pakubayiwa kwenhomba.
Tingataure yatingati muchirungu social media kuti iri kubudisa yatingati unverified information nenyaya yevaccination. Saka tinokakurudzire vanhu veruzhinji kuti aiwazvo imi munofanira kuteerera kureliable source of information kunova ndiwo kubasa reutano kune nyanzvi zveutano.
Mumwe mushandi mubazi rezveutano ati anoona zvakakosha kuti pamboonekwa kuti nhomba inoshanda sei kune vari kubayiwa.
Indikona sechunhu chichangotanga unenge uchine kakutya kaunenge wakomukati vemihana yako, asi ndaida kungomirirawo vamwe vatinenge vabayiwawo kuti vari kuzvinzwa sei after mazuva maviri kana zuva matatu, ndobva taona kuti pakanaka tochinda kunobayiwa.
Mumwe mushandi wehurumende anoti azviite kuti azvipire kubayiwa nhomba.
Yakabva kuChina. KuChina kwacho ndokwakanyanya kufa vanhu vakawandisa, asiwo maChinese acho ndovo kugadzira vaccine iyoyo. Voiunza kuno kuAfrica voti vanhu vabayiwe. Vanga vadi kutanga vatanga vaita maexperiments kana pamhuka kana kunyika kwavo first.
Mutauriri mubazi rezveutano nekurerwa kwakanaka kwevana vaDonald Mujiri vati chirongwa chekubayiwa nhomba chiri kufamba zvakanaka, uye havasati vanzwa zvakaipa zvati zvaitika kubva musi wachatanga.
Ndaka tendererawo kuManicaland province muri mu district weBohera pa Murambinda Mission Hospital. Tichiona kuti zvinhu mishonga yakasvika here, zviro kwazvo mishonga yakasvika zvakanaka, uye vanhu vari kubayiwa here, vanhu vanga vachibayiwa zvakanaka vatingati mahealth workers pamurambinda. Handingati pane chatitanzwa, atingati maadverse events.
Hurumende yakazivisa nezviro kuti vanhu vabayiwa nhomba iyi munyika yose vainge vave zviuru gumi nechimwe nevanomwe. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uko vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nacho chirwere ichi nezuro wakare. Chirwere ichi chauraya vanhu chiuru nemakumi mashanu nevasere, uye vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana 35,994. Ndaka mirira Studio 7 Muharare, ndini safari njema.
Nyanzvi munyadze hutano uye vaimbove mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vanoti kushomeka kwevanhu vari kubaiwa nhomba ye COVID-19 pane vari kutarisirwa hazvisi zvinhu zvinoshamisa nekuti nyika dzose dziri kubaya vanhu nhomba kusanganisira America dzakasanganawo nematambudziko akadai asi vati mumasvondo anotevera vanotarisira kuti vanhu vakawanda vanenge vobaiwa nhomba iyi. Gatinzwe hurukuro yavaita na Blessing Zulu we Studio 7.
Zvagara kana chinhu chose chichitanga chinotitore nguva kuti chisvike pane zvinenge zvichitarisirwa. Saka muchaona kuti saipapa nhomba iyi kana kuti vaccine iripo iyo ye Sinopharm kwakauya 200,000 doses.
Saka pane nhomba yakabva kuChina iyi panotarisirwa kuti pabaiwe vanhu vangani?
200,000 doses idzo dzidzi dzino divide into two pakuti munhu anenge achifanira kuti akaona dosi yokutanga kana kwapera mazuva 21 kana kuti 3 weeks agowana dosi yepiri. Saka pa 200,000 doses pari kutarisirwa kuti pabaiwe vanhu 100,000. Saka nyangwe muchitarisa muchaona kuti kana vaccine iyo yauya sekuya kwayakaita inofana kuti isvitswe kune vaya vanofana kuti vabaiwe vaccine yacho, distribution yacho kungava kumaguta makuru, kuzvipatara, vanobaiwa vatingati mafrontline health workers vanosanganisira vanoshanda mune zveutano, uyewo vanoshanda mumasecurity sector vakaita semapurisa, semasoja, maprison officers navamwe nyangwe namavapepeti venhau. Majournalists vanotazwa vaya vanowanza kunge vachisangana navanhu kakawanda, ndo vatingatiwo vatonzi mafrontline health workers kuitira kuti vakwanise kudziviririka. Saka muchaona kuti izvozvo zvinotora nguva, hazvisi zvinhu nyore zvinongoti chatouya chitouyai, nokuti zvofanira kuti zvisvitswe kuzvipatara, zvinofanira kusvitswa kunzvimbo dzinofanira kubayiwa vanhu. Vanhu vanofanira kukurudzirwa, vanhu vanofanira kuwana dzidziso yekukurudzirwa kunobayiwa, nokuti hazvimanikidzwi munhu. Ndokunga hurumende yakataura kudarikidza nebazi rezveutano kuti hazvisi zvinomanikidzwa kuti kana asina kubayiwa hazvowani zvakati.
Saka dzidziso inenge yakanangana nekuudza vanhu kuti kudii chaizvo Dr. Maida?
Vanhu vanotongodzidziswa kuti kubayiwa nhomba iyoyi zvinobatsira kuti zvidzivirire kuti usazobatwa nechirwere cheCOVID-19. Ndo zvinenge zvichitarisirwa kuti kana munhu abayiwa anenge awana kudzivirirwa pachipa utachiona hweCOVID-19 hosaka panoda dzidziso, nokuda kwekuti zvakawanda zvinobuda mumasocial media nemamedia akasiyana-siyana zvinoita sezvinorwisana nokuti vanhu vange vachitora kana kupiwa vaccine iyoyi ingava yeSinopharm kana nedzimwe vaccine. Muchaona kuti kuna vamwe vanenge vachitaura kuti hainyatsi kudzivirira sezvinotarisirwa, haina kunyatsa kutestiwa zvakanaka.
Ko kumakere ikoko tiri kunzwa kuti kune rimwe dambudziko zvakare?
Vamwe vanoudziwawo kuti muchitenderi muzvitenderi zvavo kuti ukaitora unenge watopiwa gwapa re666 rekwaSatan. Saka vamwe vanobva vafunga kuti kana zvakadero ini handingatori vaccine iyoyi. Saka vanhu vanenge vaine pfungwa dzakawanda asi vachingokurudzirwa zvakare kudarikidza nezveveutano kuti aiwa kana ukabayiwa nhomba iyoyi kana vaccine iyoyi zvinokubatsira.
Nyanzvi munyaya dzeutano uye vaimbove mukuru wechitungwiza hospital Dr. Enoch Maida vachitaura vari parunhare vari muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuJamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vari kushora zvikuru mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ekuti vanhu vanenge vasina kubayiwa nhomba vanogona kuzotadza kuwana mabasa muhurumende. VaMnangagwa vanonzi vakataura mashoko aya nezuro.
Haumanikidzi kubayiwa, ichasvika nguva yekuti kana asina kubayiwa hauwani basa. Kana usina kubayiwa haukwiri zupuko basi. Saka otoona kuti oita sei.
VaMnangagwa vanonzi vakati zvakare vanhu vasina kubayiwa nhomba iyi vanokwanisa kuzotadza kupira mabhazi ezupuko, izvo zvashorwa zvikuru navaMavhinga. Studio 7 haina kwanisa kunzwa diri rehurumende pamashoko avamunangagwa. Asi vamazinga vanoti bumbiro remitemo yenyika haribvumidze kuti vanhu vamanikidzwe kuita zvinhu zvakaita sekubayiwa nhomba. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7.
Vanhu havafaniri kumanikidzwa kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Mutungamiri wenyika vamunangagwa vakanganisa kutaura kuti vanenge vasina kubayiwa nhomba vanozo nyimwa mabasa kana kurambidzwa kukwira mabhazi akafanana nezupko.
Sei muri kudaro?
Pane zvikonzero zvakawanda pautano zvinogona kuita kuti vanhu vasabayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19, kusanganisira kuti vamwe vanenge vaine mumatenda akasanganisira utachiwana hweshura matongo vanenge vachinzi havafaniri kuti vabayiwe nhomba yeCOVID-19, kune vamwewo vanenge vachinzi nekuda kwezero ravo rinenge rava mberi kana kuti ringe risati rakwana havafaniri kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19. Semienzaniso, iko zvino tingabvunza kuti ivo vamunangagwa vakabayiwa here nhomba yekudzivirira COVID-19 kana vasina, nemhaka yei vasina kubayiwa?
Zvii zvinofanira kunge zvichiitwa nehurumende zviri pamutemo takatarisa nyaya yenhomba iyoyi yeCOVID-19?
Mukuru wenyika ngaatungamidze vana chiremba, vana mazvikokota vanoziva, vanotsanangurira vanhu, vodzidzisa nyika yeZimbabwe pamusoro pekukosha kwekubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 zvisina kumanikidza mukati. Chakakosha kuzivisa vanhu nekuziva kuti mukati memhuri yeZimbabwe kune vamwe vasingakwanisi kuti vapfuwe kana kuti vabayiwe nhomba iyoyo nekuda kwezvimwe zvikonzero zviripo. Saka hapana rusarura rungaita kutyora kodzero kana zvonzi vasina kubayiwa nhomba havakwanisi kukwira mabhazi ehurumende ezupko kana kuti havakwanisi kutaura mabhazi. Hazvisi izvo, hazvina kutsarukana pasi peumbiro remutemo renyika yeZimbabwe. Kodzero dzinoti munhu wese ngaaremekedzwe kana paine zvikonzero vana chiremba vanoziva. Hazvisi zvikonzero zvingashambadzwa kunzi kune makayei usina kubayiwa, nekuti zvinenge zviri pakati pachiremba nemunhu ari kurapwa.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuJamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vachitaura vari parunhare vari kuBritain naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbira emafunda vambosungwa nemapurisa vakazoregedzwa. Asi vamwe vavasungwa navo vari nhengo nhatu dzeZimbabwe National Students Union vachiri muchitokisi. Godwin Mangulja anotipa nyaya inotevera.
Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasungwa nemapurisa mushure mekunge vatora mufananidzo wenhengo nhatu dzezinasu idzo dzange dzasungwa padare. Vamafunda vanoti vambochengetwa pakamba yemapurisa epadare vakazoendeswa kuHarare Central uko vazoburiswa mushure mekupindira kwemagweta ezHR pamwe nemukuru wemapurisa muHarare.
Ndazvama kuvaudzawo kuti patori nemashoko akataurwa neZimbabwe Media Commission anotsigirwa nehurumende, anotsigirwa navapoinat kana vamutauri wemapurisa. Ndikavaudza kuti mukangocheka nawo vanokuudza kuti pozishoni yakamira sei pakushandisa makadhi emuna 2019 na 2020. Asi ha vanga vasina, vandisunga vanga vasina kudaumbudzwa izvozvo, vatongoinsista kuti kadhi rako rakaexpire, tipe kadhi chaiyo.
Nhengo dzezinasu dzinoti Tapiwa naShechiriga, Liam Kanenga naNenzi Njege idzo dzange dzauya kudare kuzotsigira vaimbo vemunyori wesangano iri. Vamakomborero haruzivishe dzasungirwa nyaya yekufamba-famba padare zvisina mwero. Vamafunda vaudza Studio 7 kuti vasiya nhengo idzi dziri muchitokisi paHarare Central uye hatina kukwanisa kunzwa kubva kugweta ravo kuti tinzwe kuti nyaya yavo yave papi pataenda pamhepo. Zvichakadai, mutongi wedare Amai Wongai Muchuchuti Guriro vapa mutongo kuti vaharuzivishe vagare mutirongo kudzamara national lockdown yapera mushure mekunge vatadza kuya kudare musi wa22 Chivabvu gore rapfuura panyaya yavaipomerwa yekuratidzira zviri kunze kwemitemo. Asi gweta ravaharuzivishe vaobeishava vati vaharuzivishe vakaenda kudare musi uyu asi vakarambidzwa kupinda sezvo mapurisa akati zita ravo rainge risipo pavanhu vaifanira kupinda mudare musi uyu. Vati havana mufaro nemutongo wapihwa nedare nhasi.
Yebhayanzi mari yese yavakapa sechibatiso kuti vatongo vachibva kumba yabva yatorwa yabva yaenda kuhurumende unova mutongo unosiririsa watisiri kufara nawo tichatora tano ekuenda matare makuru ehaiko kuti nyaya yakadaro itariswe
vashava vaudza Studio 7 kuti vari kudzokera kudare svondo rinouya sezvo vaharuzivishe vaine dzimwe mhosva dzakafanana nehange iri mudare nhasi
pane mawaranzi anokwana kuita maviri matatu abva abudiswa namamuchuchisi anotaridza kuti vari kupomerwa mhosva yekunzi gore rapera rimwe chetero havana kuuya kudare mune imwewo nyaya yakasiyana neiyi vabva vabudisa zvekare nyaya yekuti gore rapera rimwe chetero havana kuenda kunozviratidza kumapurisa sezvakanga zvatongwa nedare as part of his bail conditions
mune imwewo nyaya vaimbo vegurukota rematunhu vaIgnatius Chombo avo vakasungwa vachipomerwa mhosva yekupa vanhu mastend muHarare nekwazvimba zviri kunze kwemutemo vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba gweta ravachombo Professor Love Momaduku vati dare rawedzera zvimwe zviga zvekuti vachombo vatevedze pamusoro pezvimwe zvavakapiwa nedare pane dzimwe nyaya dzavari kupomerwa
changozoitwa ndechekuti vangozvawedzere imwe title deed vane title deed yavakasarenda pane macharges avanga vainawo
mutongi wedare vastanford mambanje vati vachombo vagutsa dare kuti havasi kuzotiza nyaya yavo isati yatongwa sezvo vakatomboenda kusouth africa vakadzoka kapfumbamwe zvichakadai zimbabwe electoral commission yazivisa mugwaro rehurumende regovernment gazette kuti bato PF radoma vaFrederick Shava naMai Dorothy Mabika kuti vatore zvigaro zvakasiyiwa muSenate nekushaya kwavasivusiso moyo mudunhu reMidlands naDr. Ellen Gwaradzimba kumaNikaland. VaShava ndivo vakadomwa kuti vatore chigaro chegurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Yasvika nguve kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakacherechedza kusvitsa kwenhomba dzeCovid-19 dzabayiwa vanhu mamiriyoni makumi mashanu panguva iyo vanhu vafa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru mazana mashanu. Uwandu uhu hwakasvika mukati memazuva makumi matatu nemanomwe kubva musi watanga vaBiden kushanda. Uwandu uhu hwasvika pachidimbu chevanhu mamiriyoni zana avo vaBiden vakati vachabaya nhomba mukati memazuva zana kubva musi wavatoreswa mhiko semutungamiri weAmerica. Mwedzi uno makore matatu apfuura, chikwata chevarwisi cheBoko Haram chakapamba vasikana zana negumi pachikoro chiri mudunhu reDapchi muNigeria. Mumwe wevasikana ava, Lee Sharibu, achiri muhunapwa. Asi vabereki vake vari kugara vaine tarisiro yekuti mwanasikana wavo acharegedzwa nechikwata ichi kuti ave munhu akasungunuka. Asi vabereki vake vanoti hurumende yemuNigeria hapana zvairi kuita mukuona kuti musikana uyu abviswa muhunapwa. Kunyange hurumende yakati vamwe vemabhizimisi vavhure vachitevedza mitemo yekudzivirirwa kwechirwere cheCovid-19, vakawanda vavo vari kutadza kuvhura sezvo vasina marezenisi, magwaro ebazi reZimbabwe Revenue Authority pamwe nekutadza kuongororwa kuti vane chirwere cheCovid here kana kuti kwete. Nunurai Jena anoti panyaya inotevera.
Kawanda vanoti vari kutadza kuzadzisa zviri kudikanwa nekuda kwekushaya mari sezvo vanga vasingashande kwenguva yakareba kubva gore rapera paivharwa nyika. Mumwe anotengesa zvinhu zvemagetsi vaJoram Svosve vanoti mari dzemitero dzakawanda. VaSvosve vanoti vanofanirwa kubhadhara madhora zviuru makumi maviri vachiti havana mari sezvo vanga vasingashande nekuda kwekuvharwa kwenyika.
And moreover, tiri kuti isusu gore rakapera takabhadhara mashop license aya and we only operated for less than 4 months. Bosi gore risa rakapera takavhara, but we had paid more the full amount tatabhadhara mari dzese. Berino tatotyirwa futi dzimwe 2 months. Hatiziva kuti mufungamiri wenyika achadika, achawedzera here kana kuti asi kuwedzera. Tatabhadhara mamari dzavari kutaura isusu. To us,
Mutauri wekanzuri chinoi vatichaona mulauzi vanoti ma business ava asi kujura vachiti mari dzemitero dzakazewa pakuumbwa budget nevagari vemuguta.
Kwete ma license asi kudura ndinofunga kuti pose patinoti katita taita budget redu satakwidza tinodaidza vese vanokodzera kunge varipo kubvira kuma residency ma shop owners ma stakeholders edu ese zvokuti akanyanya kwete haina kunyanya zvinhu zvatinenge takatogadzira mushure mwunge tawirirana nevemashops.
Vamulaudzi vanoti chino chamisa ndechekuti vanhu vanobhadhara mari yemidhuri inodarika madhora makumi mashanu ekuamerica pamwedzi wega wega asi vanodhurirwa nemari inoita madhora zviuru makumi maviri emari yemunyika inobhadharwa kamwe chete pagore. Nyanje zvemari vachishanda vakazvimirira muchinoi vachipa vanhu ruzivo munyaya dzemitero vakadzibheti madzivanyika vanoti mari dzemitero hadzina kuwanda asi kuti hunhu hwevanhu hwekusada kubhadhara mari dzemaresinesi nemitero hwazara munyika. Vamadzivanyika vanoti chimwewo chinoita kuti vanhu vasade kubhadhara inyaya yekuti havaone kushandiswa kwemari dzavanenge vabhadhara.
Chakwanona vawanda vanonyunyuta nemashandisiro anoita mari dzavanobvisa kutex zvavanozowana nezvino zvavanobvisa hazvienderani. Takaona kuti vanhu vanorwadziwa nekuti mari yavanobvisa nezvainozoshanda in return hazvina kufanana semenzaniso kanzuru yatiri yechinoi. Izvozvi munhu anomanikidzwa kuti anofanira kunge ane residence asi mamwe mapremises akolekte mabhini mamwe dzimwe nzira dzatofambisa nyange nemuchovha yatinenge tinayo dzakashata uchiya kubaza uchiwa nemuchovha yakashata moto yako yafa but unosvika kuti na kanzuro yakamira ichitibhadhara residence.
Vamadzivanyika vanoti kanzuro yechinhoi inofanirwa kubvumidza kuti vanhu vabhadhare mari muzvidimbu pagore.
Mukushanda mitero inenge iri shoma mari inonzwisika asi dai vainotendera kuti vanhu vabhadhare mitero pavanokwanisa kana kaunge kotali kana achidawo laisenzi nokukasika kubhadhara nokukasika zvaibatsira vanhu nokuti imwe chalenji yatinayo ndokuti senyika yedu yezimbabwe kubva gore rapera muna machi takanga tiri kumalockdown asingaperi izvozvi takatanga gore tiri malockdown munhu ari kunzi adzokera ada kutesta covid apedza kutesta vashandi vake secovid anofanira kubhadhara resinesi rese in full akasadaro vakomana vemutemo polisi kunge ichimutevera chida kumusunga.
Pamutemo wekanzuru munhu anofanirwa kubhadhara mari yeresinesi yose asati atanga kushanda. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Vanhu vakawanda vari kurasikirwa nemabasa avo munguva ino yeCovid-19 vanoti vari kutambura zvikuru sezvo vasina chekubata. Kiri Mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe vanhu vakarasikirwa nemabasa vaLakmoyo vanoti ivo nemhuri yavo vave kudya kamwe chete pazuva kubva pavakasiya basa kukambani yavaishanda saplamba. Vamoyo vanoti basa ravo rinokwanisa kuraramisa mhuri yavo asi iko zvino havakwanisi kuenda kunoita basa iri sezvo vasina tsamba inovapa mvumo yokuenda kunzvimbo yavanenge vadaidzwa.
Ramboshanda kuOld Mutual for 10 years dabatazoretrainedwa. Saka iye zvine zvicovid yatidzorera pasi nekuti hakuna kwatinofamba tichienda vanenge vachida tsamba. Haiwa, covid yatiwisira pasi. Mararamiro acho ndeyayongoti kutambura kutambura. Takatokanzira mamwe mamus yataiza. Saka iye zvino izvi takutodya once.
Mumwe akatarisana nedambudziko iri muzvare Melissa Jairosi avo vane degree reengineering vanoti vakapererwa nebasa munanya mavhuvhu gore rakapera pakambani inoita zvokuvaka. Vanoti nekushaya chekuita vakafunga kuita basa rekutengesa hembe dzemumabhero nemuriwo wavanotenga kumbare sezvo vari kushaya basa ravakadzidzira kuEngland.
Palockdown yakutanga takangotanga zvingonzi tizima essential services. Saka inini pareception ndandisisiri nida so ndambotanga chimbobhadharwa first 3 months then obva vatatisha kubhadhare kubva muna May kana usobhadharwa then muna August ndipo patakatozonzi zvine apa basa kusisina saka kubva ipapo vanangotanga kungotengesa ndotine musika wangu kumba kwanga kupamba pangu
mumwe mudzimai amai Mariana Makuyana vanoti vakamiswa basa vachangotanga kupfuya huku kumba kwavo zvokuti ndizvo zvave kuvararamisa asi vanoti bhizimisi radzikira nokuti vanhu vavaitengesera huku idzi kumahofisi emuguta vakamiswawo mabasa uye mahofisi makuru akavharwa kubva gore rakapera
huku apa ndaienda kunotengesera maofisi saka manje iko zvezvi hakuna vakawanda vari kutengesa muchaoni macho huku dzacho unenge wangotengesera vanhu vashoma shoma kumba ende vanhu vacho vari kumba vacho vazhinji vacho havasi kuenda kubasa
muzvare dadisai mudzi wepasi vanoti vakadzingwa basa muchitoro chinotengesa zvokudya nembatya zvokuti vave kushanda mumba memumwe mudzimai ane takshop pamba pake asi vanoti mari yavanotambira haisi kuvakwanira nemhuri yavo
Ndaishando basa remusupermarket, kati iko zvinezvi pakaipa tichatombokwanisana kuti tiwane kushanda kwachona kuti tichengete mhuri dzedu hazvatoiti. Iko zvino takungoitawo zvekungoshanda mudzimba kuti tiwane mari dzekuchengeta mhuri haisi kutombotikwanira mari yacho.
Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Gift Mutasa vanoti panofanirwa kuitwa hurukuro nehurumende kuti pawanikwe nzira dzokubatsira vanhu vane mabhizimisi akaparara uye nekubatsira vanhu vakadzingwa mabasa nenyaya yeCOVID-19 iyo yakavharisa nyika.
Panoda kuti paitwe paiswe mari yekubatsira vari kutambudzika. Panoda kuti paiswe mari yekusumudza vane mabhizimisi madiki vasingachatogoni kusumuka nokuti mari dzavo dzakatopera mukudya munguva yakavharwa nyika. Panoda mari zvekubatsira mabhizimisi kunyange makuru akakanganisika ndambotaura akaita sematourism, transport nemamwe maservice sectors. Vanoda kubatsirwa zvinhu izvozvo zvisikasaitwa pakati paitwa hurukuro dzakadaro nyika inotadza kumuka zvachose.
Studio 7 haina kukwanisa kuziva huwandu hwevanhu vakarasikirwa nemabasa avo nekuda kwecovid-19 hurukota revashandi nemagariro evanhu akanaka Professor Paul Mavhima vakaudza Studio 7 nguva pfupi yapfuura kuti hurumende ine hurongwa hwekubatsira vanhu vakarasikirwa nemabasa avo munguva ino yecovid-19 asi masangano anomirira vagari pamwe nevashandi munyika anoti hapana ruyamuro rwuri kupiwa vanhu nehurumende kuti vabatsirikane munguva ino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Chirongwa chelive kwa kuna 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika pasi rose munguva ino yekurwisa dambudziko recovid-19.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Chirongwa chekubaya vanhu nhomba yecovid-19 chapinda muzuva reshanu nhasi, asi vanhu vashoma vachibayiwa nhomba iyi. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vambosungwa nemapurisa asi vakazoregedzwa. Makambani madiki ochema-chema nemitero yaari kunzi abvise nemakanzuru. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Rachoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Murare zvakanaka vateereri. Ndosangana nemi zvakare mangwana.
Soko izika tisenda baku VOA Njebele. Amachono zisobo, sela mugela uselo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Wanamugela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 26 kuNhlolanja 2021 usithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iKhansili yakoBulawayo ithebula abantu abalutshwane asebehlabe iJackson yomuthi weSinopharm vaccine, njalo okwakhathesi bakumashumi amathathu lambili ekhulwini 32% kuphela.
Sone ivaccine leyo iyasejabantu, sona uthi abantu bayasesha abalutshwane ngendlela yokuthi abantu abafundisanga ukuthi ivaccine leyana iyasebenza njani, iyancedisa njani.
Omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo namhla usole uhulumende lamapholisa ngathi ukuchitha-chitha imbuthano ayiqoqa labantu beMandebeleni esithi kulongcindezelo.
Abantu benkosi bathwele nzima ngoba nxa uzama ukuthi ngalokhu lalokuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona, ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondoni.
Wayengumphathi ntambo ezavelo umnumzana Ignatius Chombo sephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebail, njalo uzamiswa imthethwandaba mhlaka 12 kuNdlimbitho. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu leRumba elisukumasihambe liphethe idlalade lalo lesibili elilesihloko esithi Tshintsha Impilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ugatsha lukahulumente olubona ngezempilakahle lokuthi abantu abangamashumi amathathu lane 34 sebehlaselwe ligcikwane le-coronavirus, wathi ababili babhobha nge-COVID-19 kunsukwana ezedluleyo. Lokhu kutsho ukuthi inani labantu asebehlaselwe leli gcikwane selokhu laqhamukayo nyakenye selifika phose inkulungwane ezingamashumi amane 34,994, labulala abedlula inkulungwane eyodwa 1,458. Kusenjalo, iKhansili yakoBulawayo ithi kulabantu abalutshwana asebehlabe ijekiseni yomuthi weSinopharm vaccine, njalo okwakhathesi bakumashumi amathathu lambili ekhulwini 32% okulinani lalabo asebehlabile liqathaniswa labalikhangeleleyo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kuhlelo lolu lungene kulanga lesihlanu lamhla, njalo babikwa abalutshwane abalwamukelayo. Umqondisi wezempilakahle kuKhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sivanda utshele iStudio 7 ukuba kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesine sekuhlatshwe izisebenzi zezempilakahle ezifika phose inkulungwane i-998. Uthe sebebumbe elinye iqembu lesihlanu elihamba libhoda lincedisa ukuhlaba izisebenzi koBulawayo ezingathola igcikwane lula ngenxa yemisebenzi yazo. Ingcwethi wezempilakahle sezithe ijekiseni leyi iyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 njengeminye yonke imithi ilakho ukulethela abantu ezinye izinyalo ezivalisa ubuhlungu lapho umuntu ahlatshwe khona, ukutshaywa likhanda, uqhuqho kumbe ukugijinyiswa yisisu. Kodwa labo asebehlabile koBulawayo bathi abakaziboni lezi zibonakaliso. Umnumzana Harold Ndlovu umongi esibhedlela sempilo uthi kakatshengiseli okungakhangelelwanga kujekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
vaccine ayiqali lamuhla. Abantu bethu bayahlatshwa ivaccine ukuthi bavikeleke kumkhuhlane enqabezalo. So mina ngiyokuthethe ngale ndlela ngahlaba ivaccine. Kangizange ngizwe ikhanda lokuqhuqha kombe ngigijinyiswa yisisu. Lokho engiqinile emzimbeni ngemva kokuhlaba ivaccine. Kasivikelekeni kumkhuhlane lo osuqede imiphefumulo eminingi. Kasisizeni sure.
Lokhu kusekelwe ngonkosikazi Ayanda Hlabangani, umongi othi uzizwa iqinile emzimbeni.
Mina ngihlabile ivaccine ye-COVID. Belililanga lami lesibili ngihlatshiwe. Ngizwa ubuhlungu obukhashana engalweni engihlatshwe kiyo. Kuphela kodwa angikezwa amanye ama-side effects. Okumele sibe kwazi ukuthi wonke amaphilisi kumbe imithi alama-side effects. Kodwa siba lokukhathazeka uma lokhu kungenza umuntu agule alale phansi. Mina ngizwa umzimba wami ulokhu ufana. Ngibona i-vaccine isefu ukuthi sihlabe.
Asizweni imbono kamnumzana Thulani Moyo ngalolu daba.
Hayi, ngabe nenkinga engihlangabezana nayo ngale vaccine abaye bathola ukuhlaba yona. Asisukumeni siyehlaba i-vaccine leyo. Ekugcineni yithi esiyothola ukuphila. Njalo yithi esiyokwanisa ukuthi sikwanise ukuqhubeka ngempilo esasivele siziphila ezansuku zonke ukubana asisabanjelelwa ukungena ethawuni nasemsebenzini sesikwanisa ukuthi senelise ukuthi sihambe.
Udokotela Rogers Magigo, omunye njalo ohlatshiweyo, uyalandisa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2 lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media iyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo. Amanzi iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines, ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole ivaccine. Asabenze vaccinate abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphela ngolwesithathu oluzayo, lapho okukhangelelwe ukuthi kuza kuba sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha, i-6,600, kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga angamachumi amabili lasitshiyagalombili, i-28 days. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kusenjalo, inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu zithi zidaniswa inkulumo kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ephambana lebikhulunywa sonke isikhathi yokuthi akula muntu ozabanjwa ngamandla okuhlatshwa ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umongameli Mnangagwa ubekhuluma eNyamandlovu kunhlelo zokuphawula ngokusemthethweni inhlelo zokulethela idolobho lakoBulawayo lezigaba zeMathibelelendi amanzi. Uthe abangahlatshwanga ijekiseni le balakho ukubhekana lobunzima kwelakusasa ngoba bengasoze banelisa ukusebenzisa inhlelo zomphakathi ezifana lokugada amabhasi asetshenziswa ngumuntu wonke. Asizweni amazwi kamongameli Mnangagwa.
Kumaviki amabili alandelayo sekubuye omunye umuthi. Ngizohlatshwa mina labaphatha intambo bami. Bonke abaphatha intambo bazohlatshwa. Lizohlatshwa lani? Wena ungubani? Akawubanjwa ngamandla ukuthi uhlatshwe. Sizofika isikhathi sokuba uzawuthola imisebenzi nxa ungahlatshwanga. Uzawugada ibhasi yezupho nxa ungahlatshwanga. Kungakho ke kumele ubone ukuthi wenza cebo bani la majekiseni ahlatshwa kungelanhlawulo.
Isikhulumeli senhlanganiso ye-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavelas Khumalo, usola amazwi kamongameli Mnangagwa.
Yiyo into esihlala siyikhuluma leyi ukuthi uhulumende wethu u-indicator left yena abe esethena right. Kunkulumo yona leyo ugcina yena esethusela abantu esefaka ama-threats esithi yena umuntu eyabe engahlatshwanga i-vaccine leyi kasoze azuze umsebenzi njalo kasoze avunyezwe ukugada i-public transport. yinto esidanisayo njalo yinto esimangalisayo kuthi uhulumende kutshengisa ukuthi gala plan ezwayo.
Umhlali weHighfields eHarare uMnumzana Majaha Ncube uthi iyamphica linkulumo kamongameli.
Ekuqaleni wathi yena umuntu ofuna ukuhlatshwa uyahlatshwa, ongafuniyo uyayekela. Khathesi setshintsha istatement, kungakhangela futhi yena akakahlatshwa kodwa sefuna wonke umuntu ahlabe. Nxa ungahlatshwanga usafumani lo msebenzi, awusakwanisa ukugada usupho. Akukho fair lokhu ngoba into leyo imele ibe yi-choice yakho. Uma ufuna uyehlatshwa, uma ungafuni uyekele. Nothi lokho asekwenza ukusifosa indirectly, asizwani lakho ke thina lokho, akulaza freedom lapho. Ayisiyo into leyo esayilolayo inkululeko.
Imbiko iveza ukuthi bakhona abalokhe bethikaza ukuhlatshwa ijekiseni le ngoba bengasuthiswa yikusebenza kwalo ngesikhathi igciwane le-coronavirus lilokhe liguquka isimo lisiba ngama-variants ehlukeneyo. Ndawonye kumele ele-China lithengisele leZimbabwe amajekiseni ayisigidi esilamakhulu athobaminwembili 1.8 million doses phezu kwala anikezwe ilizwe kungekho nhlawulo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Waye ngumphathintambo wezabelo zemaphandleni lemadolobheni uMnumzana Ignatius Chombo usephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso yebail njalo uzamiswa emthethwandaba mhlaka 12 kuMdimbitho. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umantshi udayela eMedia Street eHarare uMnumzana Stanford Mambanje wethule isinqumo sakhe ngemva kokwenqabela imvumo izolo esithi ufuna isikhathi sokubala lokhu okulethwe ngamagqwetha akhe emthethwandaba. UMnumzana Chombo utshelwe ukuba anike idala yamaphepha endlu yakhe eseMount Pleasant ahlale kukheli ethi 157 Shawasha njalo azise emapholiseni kabili ngeviki ngemva kwamaviki amabili. Igqwetha lakhe uMnumzana Love Momaduku uchasise ngokuphiwa kwakhe ibheyili.
UMantshi usiphile ibail, kumele alandele iziqondiso zakhe zakuqala, kumele ahambise amaphepha akhe endlu.
UMaduku uthi uthabile ngesinqumo lesi.
Sithabe kakhulu ukuba uMantshi wenze umsebenzi wakhe kakuhle, usebenzise umthetho kakuhle ngoba bekungela lutho olungenza uChombo angalandeli iziqondiso zebail.
UMnumzana Chombo uthethwa amacala amahlanu awukusebenzisa ngokungekho emthethweni amandla akhe njengesiphathamandla lecala elilodwa lokugwelegwele. Abatshutshisi benqabile ukuba aphiwe imvumo yebail besithi njengomuntu owayengumphathintambo ulakho ukugada indizamtshina aphume elizweni njalo engaphambanisa abafakazi bakahulumende. Amagqwetha akhe ayaphikisa icala leli esithi uChombo kumele aphiwe ibheyili. Abatshutshisi bathi uChombo waqila abantu kudaba lokwabiwa kwezitanda ethathe ngumphathintambo kahulumende wezabelo. Kolunye udaba olwela amalungelo oluntu uMnumzana Makomborela uZivishe ukhitshelwe ibheyili kumacala akhe akudala ngesikhathi emisa phambi kukaMantshi uNkosazana Vungai Mtshutshuthi Guwiro. UGuwiro uveze ukuba uMakomborela wethesa yamacala okufuna ukutshotshozela uDlakela uzaphenduka edale mhlaka 2 kuMbimbitho kuvikezayo. Ingcitshi wezombusazwe uMnumzana Pride Mkono uthe imthethwandaba itshengisela ukusekela abantu bezanu PF.
Siyabona ukuthi uMnumzana uIglesias Chombo unikwe ibay kodwa singakhangela njalo siyabona ukuthi hatshi labo abalwela amalungelo abantu baye bencitshwa amabay nxa bengabotshwa. Kutshengisela ukuthi amadale ethu nxa kungelakho ukuphanjaniswa asebenza kahle kahle ngoba ibheyili ilungelo lomuntu vele. Kodwa nxa sokungena indaba zabantu abalwela amalungelo abantu babe sibe yetshelwa yilabo abakhokhelayo abayenza ezombusazwe.
Kusenjani izifundi zenhlanganiso yeZimbabwe National Students Union zinaso ezibalisa uNenzi Njenge, uTapiwa Nashe Chirika, Lulaye Mkanenga zibotshiwe edale likaMantshi lapho ebezosekela omunye wazo uMnumzana Haruzivishe. Isikhulumeli seZimbabwe Lawyers for Human Rights uMnumzana Khumbira Mafunda yena oyithatha lezi ndaba uboshwe okwesikhatshana wasekhishwa ngemva kokwethesa icala lokusebenzisa incwadi yokuba yintatha lezi ndaba eyomnyaka ka-2019 ngimele i-Studio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Omunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele umnumzana Rafael Khumalo namhla usole uhulumende lamapholisa ngokuchitha-chitha imbuthano ayiqoqa labantu bemaNdebeleni esithi kulongcindezelo. Sixoxe umnumzana Khumalo ngemva kokwethula kwakhe amazwi la.
Ngiyabonga ithuba elihle. Abantu benkosi bathwele nzima ngoba nxa uzama ukudinga lokhu lalokhuyana uphanjaniswa yibo laba bantu abazimisamisayo. Kodwa isikhathi sesifikile ukuthi izinto ziguquke. Ubunzima bungaba khona ubunzinyana besikhatshana. Ngicela sibe ngqondonye, sime ndawonye engikukhulumayo lingilalele liwenze ukuze kube lula la kimi. Ngoba khathesi njengoba ubhubhane lusenze nje kulabantu esesikhulumisana labo abangasitholela losizo kodwa nxa bengaboni muntu emuva kuba nzima. Yikho sekumele kukhanye ukuthi umthwakazi ngobani. Nxa umthwakazi usukhanya, nxa ukhulumisana labantu bebona abantwana bakho ngemva kwakho bekhala izinyembezi ngobuhlungu ababuzwayo bengafuni ukuba lapha bakhona, usizo lwakhona lubuya ngokushesha. Njalo ngakusoze kuthatha isikhathi lokhu. Okukhanyayo abantu abakubonayo lokhu ayisikho okungakhona ngesimo sakhona phezulu. Izinto seziguqukile njalo abantu bangabi lobugwala, bangesabi, bengavumi futhi ukuthathela izinto zabo ngabanye abantu. Nxa imibiko yabo ingafikiswa izinduna kumbe laba abantu abazabakhetha nxa izinduna zimadolo nzima ifike ngapha ngesigodlweni, sizabonisana ngokunengi sibone ukuthi kuhamba njani. Kodwa lanxa kunjani, mina lalaba engisebenza labo kunengi esesizaqala ukuwenza ukuze sifinyelele ebantwini, usizo lufike kubo. Kunengi osekumele siqale ukukuveza ebantwini kodwa labo kabavele bangaze bahlala babe ngamadela. Siyabonga.
Lowo ngumnumzana Rafael Khumalo omunye wabaziwa njengenkosi yamaNdebele ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lamapholisa ngalolu daba. Lithiye njalo indlebe kulona lolu uhlelo lapho esizaqhubeka khona kabanzi ngengxoxo yethu lomnumzana Khumalo. Lamazwi awethulela isizwe sikamthwakazi. Live Talk namhlanje sicubungula ukuphathelane le-COVID-19 kanye lohlelo lokuhlatshwa amajekiseni okuvikela lomkhuhlane. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ikomiti ye-Peruvia isigcizelele ukuthi abantu abadlula amakhulu amane 470 ababikwa bebengahlatshwanga ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ye-Sinopharm bayithola ngempela phambeleni kwabanye. Wele Russia ibhomba idilize indlu yokudlela yalimaza abantu abathathu eNevzhin Novgorod njalo imbangela ayikazakali. Okwamanje ke sizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Udubo lokuthunjwa kumbe ukuyengwa ngendlela ezehlukeneyo kwabantu beseyathengiswa kwamanye amazwe i-human trafficking ngolunye lwenhlupho ezikhathaza uhulumende weMelika kwezokudlelana lamanye amazwe omhlaba. Uhulumende omutsha othethe intambo zombuso ekuqaliseni komnyaka uhle waqala ngenyanga kaNhlolanja lapho kunanzwa khona ukuhlukunyezwa kwabantu ngokugcilazwa e-National Slavery and Human Trafficking Month. Uhulumende weMelika uqale ukunanza lenyanga ngale ndlela ngemva kwesiqondiso ezethulwa ngumongameli ogatsha lobona ngezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba olwe-State Department luhle lwazisa ngokunanzwa kwale inyanga ekufungisweni ukuqala umsebenzi kukamongameli welizwe ngosuku olwe-Inauguration Day. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken uthi ukuphathwa kwalolu daba yiMelika kwavele kwaqalisela ezikhathini zombuso kamongameli Lincoln ethi sekuyiminyaka elikhulu lengxenye 150 years kwenziwe isithembiso sikamongameli Lincoln sokugqiba umkhuba wokugcilaza abanye abantu. Kunje kulabantu abangabayizigidi ezingamachumi phose ezimbili lanhlanu 24.9 million abathathwa ngodlame kumbe ngokuyengwa ngendlela ezehlukeneyo emazweni omdabu besiyathengiswa njengezigcili kwamanye amazwe. Usecretary Blinken kulapho ahle abeka usuku lukamhlaka Nhlolanja kumbe February 1, 2021 njengosuku lokunanza inkululeko yezigqili olwe National Freedom Day. Kunje umthetho ophathelane labathathwa ngodlame kumbe ukuyengwa emazweni abo beseyagqilazwa kwamanye owe State Department Trafficking in Persons kumbe iTIP kuloluhlu lwamazwe alomkhuba omubi wokubamba ngamandla abantwana beseyafundiswa ezokulwa besenziwa amasotsha bebancane abalisa iAfghanistan, Burma, Cameroon, Democratic Republic of Congo, Iran le Iraq. Umbiko wabo gatsha lolu uveza ukuba iningi labathunjwa beseyathengiswa kwamanye amazwe phansi komkhuba owe human trafficking bavame ukusetshenziswa njengezigqili kwezokuthengisa ucansi. Umbiko we TIP ubika ukuba kunje uhulumeni wele Cuba akala umthetho wokujezisa labo abafunyanywa begcilaza abantu loba abasebenzisa abanye abantu ukuthengisa ezocansi bethola bona inzuzo. Kwele Iran uhulumeni ngokwakhe nguye obonakala iziphathamandla zakhe zisebenzisa abantwana ukuba ngabasotsha kanye lokuthengiswa kwabantwana nabadala abacina besetshenziswa kwezokuthengisa ucansi bengatholi bona inzuzo yalo msebenzi. Sokwedlule iminyaka engamachumi amabili kwethulwe umthetho owe Trafficking Victims Protection Act kumbe TVPA lapho eleMelika elathembisa khona ngomnyaka ka 2000 ukuzinikela kwalo ukuqeda indlela ezintsha zokugcilaza abantu phakathi kwelizwe lasemhlabeni jikelele utsho abogatsha lwe State Department. Ngokwethulwa lomthetho eleMelika ligcizelela kusithembiso senkululeko yomuntu wonke esimunyethwe iziqondiso zesisekelo sombuso welizwe as the Emancipation Proclamation.
Lolo bekuludaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Uhlelo Woza Friday namhla sihamba leqembu leRumba elesukuma sihambe lithethe indlalade lalo lesibili elithi Tshintsha Impilo. Untungameli Nkomo Studio 7 usiphalo ludaba ngugcweleyo.
Zinsizwa ezisacathulayo kwezomculo eziphuma enkayi kodwa zisabela zikwele South Africa. Nansi isikhulumeli seqembu uPhumzani Nyoni.
Isukuma sihambe kuliqembu ke elikhokhelwa nguPhumzani Nyoni loZibusiso Ncube. Sidabuka ke enkayi osikhobokhobo esefumana. Esiqale ukukhipha indlela yakhe yokuqala ngo-2019 elele ngoma ezingu-7 elisihloko esithi umuntu omnyama. Seza ke 2020 sazokhupha ke indlela le-2 elisihloko esithi Tshintsha Impilo.
Idlalade leli lile ngoma eziyisikhombisa ukuhlaza ezigoqela ethi Super Life, Kenani kanye lethi Okwami Ngokwezandla. Ukuthenga idlala tenduna abalithola njani?
Silapha eSouth Africa eJohannesburg. Kuthi ukuthi ke sihlala eThembisa, ikho lapho esitholakala khona. Uyazithengela idlala lakho ela last year ka umuntu omnyama, uwe njalo uthenge elika 2020. Inombolo zethu zocingo zithi 074 65 46 197. Ezesibili zithi 061 80 65 7 98. Ukuthi ke izinombolo uya WhatsApp lapho, uyafona, uyazithola.
Yiwaphi amazwi ongawatshila abalandeli?
Sibonga kakhulu abathenga ama original. Sibuye sixwayisela labo abasadinga ingoma zethu ezitaladini, kulabo abathengisa ngama 10 10. Sisithi hayi, uyafona kulezo nombolo esizibisileyo lapho or WhatsApp, sikwazi ukuzokudelivera iCD eli original.
Baphuma ke enkundleni abafana besukuma sihambe ngale.
Iqembu lesukuma sihambe liphethe edlaladeni alo lesibili elilesihloko esitshintsha impilo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo ithi kunabantu abalutshwana sebehlabe ijekiseni yomuthi weSinopharm vaccine. Owayengumphathintambo wezabelo zemaphandleni lemadolobheni umnumzana Ignatius Chombo usephiwe imvumo yokubhadala imali yesibambiso eyebhayi, njalo uzamiswa emthethwandaba mhlaka-12 kuMvimbi 2. Sizwe umbiko ovela komunye owaziwa njengenkosi yamaNdebele, umnumzana Raphael Khumalo. Olivalelisayo, ngosithandekile Mhlanga ngesithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.